Ya, isusu tiri kuda kuti hurumende yeBritain nedzimwe hurumende dzepasi rese dzisatambira kuti vamunangagwa ndiye mutungamiriri weZimbabwe akasarudzwa pasarudzo yapfuura. Tiri kuda kuti zvakabuda musarudzo iyoyo zvisaonekwa, zvisatorwa sekunge ichokwadi. Toda kuti paite kana zvichigona imwe sarudzo itsva inenge ichifambiswa zvakanaka kuti zvido zvevanhu zvibude sezvazviri.
Munotarisira kuwana mhinduro riini kubva kwamakasiya magwaroko?
Hatina kuudzwa kuti mhinduro tichaiwana riini, asi kana taakutarisa zvaimboitika munguva yapfuura kana vanhu maisa magwaroko hofisi yaprime minister, kazhinji vanowanzopindura pasina kupfuura mwedzi kubva musi wamaisa petition. Saka tiri kutarisira kuti mhinduro tinogona kuiwanawo ndingati pakati paOctobe zvichienda mberi.
Munoona here hurumende yeBritain nemasimba zvamuri kuda kuti zvinge zvichiitwa zviri mugwaro iri? Tichiona kuti zvamuri kuda kuti zvinge zvichiitika zviri kuZimbabwe, asi muri kuratidzira muri kuBritain.
Hurumende yeBritain iri yega inogona kuonekwa sokunge isina simba kuti ipindire muzvinhu zviri kuitika muZimbabwe, asi kana tikatarisa kuti hurumende yeBritain inodyidzana zvikuru neZimbabwe, uye tingati mune chirungu tingati is part of the international community, vanogona kubatana nevamwe nedzimwe nyika pasi rese vachitaridza kuti havana kufara ne mamiriro akaitika kuZimbabwe, sarudzo mafambisirwo akaitwa sarudzo kuZimbabwe. Tikazotarisa vabatana nevamwe kudaro, kana vanhu vese vakabatana vakawanda, zvinogona kukonzera kuti hurumende yeZimbabwe iteerere.